manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 12 2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chirwere chekorera chinouraya vanhu makumi maviri nemumwe, uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vachibatwa nechirwere ichi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, nhasi vanoshanyira musha weGlenview muHarare, uko kwapfunya chisero chirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti chirwere chekorera chauraya vanhu makumi maviri nemumwe, uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Vamoyo vati hurumende iri kutora matanha akasiyana-siyana senzira yekupedza chirwere ichi, icho chanetsa mumisha inogara veruzhinji muHarare yakaita seGlenview neBudiriro.
Vari kuramba vachirwara vari kuwanda. Panyaya yekorera vari kuwanda. Saka tinoda kuti tisazosvika pane zvakaitika gore riya ra2008 kwakafa vanhu vanosvika 4,000 iye zvino patiri pano kwafa vanhu 21 kusvika zuva ranhasi saka tiri kuti vanhu vari kurwara vasvike kuma10,000 tikasatora matanho akasimba tichaputikirwa nenyaya iyi saka hatisi kuda kuti nyaya iputikei saka tatobvumirana sema ministry yakasiyana kuti tochiita a coordinating team.
Vamoyo vati kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo dzakaita seBuyera nemasvingo kwabatwa vane cholera tsagiridzo dzavakaita dzinoratidza kuti vanhu vakabva muBudiriro nemuGlenview muHarare.
Iye zvino zvechokwadi chirwere kwachiri kubva muGlenview nemuBudiriro.
Vamoyo vati hurumende iri kuendesa mvura yakachena kunzvimbo dzine dambudziko kudzidzisa veruzhinji utsanana pamwe nekubvisa vatengesi vemumigwagwa kuGlenview nekuBudiriro. Vamoyo vati mapurisa eZimbabwe Republic Police ndoo vachange vachibvisa vatengesi mumigwagwa vachiti mapurisa ikanzu rakatadza kuita izvi.
Saka taona kuti zvinokosha kuti tikontrole tive nemvura yakachena saka vachaendeswa mvura yakachena ikoko kunzvimbo idzodzo yakatotanga kuenda nezuro vacharamba vachiendesa mvura yakachena kuitira kuti vana vedu vechikoro variko kunzvimbo idzodzo nevagari venzvimbo idzodzo vawane mvura yakachena asi chimwe chaachinetsa inyaya yekuti pane chikafu chinotengeswa nevatinoti mavhenda vatengesa ino vanenge vashandisawo mvura inenge ine utachiona.
Vamoyo vabvumawo kuti utachiona wekorera huriko hauchaurayiki nemishonga yekutanga inonzi pachirungu first line antibiotic drugs. Vatiwo mishonga inodiwa kurapa chirwere ichi inodhura. Kunyange hazvo kune dzimwe nzvimbo kuri kurapwa chirwere ichi kuri kunzi hakuna mishonga yakakwana, vamoyo vati pari zvino vanayo mishonga.
Pane tinoti mabacteria anokozera zvirwere izvi. Pane imwe yawanikwa kuti iyo mukaipa mishonga ipi haishi, haichakwanisi mishonga yatinowanza kushandisa inenge iri common iyeyo. Asi chakanaka ndechekuti hacho kurapwa kwevarwere vane chirwere chekorera kune kuchishandiswa atinoti ma IV fluids, intravenous fluids, ma fluids amunoti ma drip ndo anonyaya kushandiswa iwayo.
Hurumende nechipiri yakatara kolera sedambudziko guru rawira nyika. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende, mapurisa bvazivisawo kuti hapana misangano kana marali achaitwa muguta reHarare zvichitevera dambudziko rekorera. Zimbabwe inogara ichinetseka kurwisa dambudziko rezvirwere zvekorera netyphoid nekuda kwemvura isina kuchena inoshandiswa nevagari pamwe nekuputika kwemvura dzetsvina kunyanya kumisha inogara veruzhinji. Pamusangano uyu, kanzuru yatiwo haina zvikwanisiro zvakakwana zvekuti igadzire nechimbi-chimbi kunenge kwaputika mvura dzetsvina idzi. Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti hurumende inofanira kuita musoro pamwe chete kuitira kuti igadzirise dambudziko rezvirwere zvemudumbu zvinoputika gore negore. Mugore ra2008 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa nechirwere chekorera. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere chekorera hachifanirwe kunge chichinetsa mukore uno sezvo chichikwanisa kudzivirirwa kuburikidza nekuita utsanana pamwe nekunwa mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vashanyira musha weGlenview muHarare uko kwapfunya chisero chirwere chekorera. VaChamisa vakurudzira hurumende kuti itore matano nekukasika kuitira kuti veruzhinji vasarambe vachirasikirwa neupenyu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaChamisa vati vari kushushikana zvikuru nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu mushure mekubatwa nechirwere chekorera icho chinonzi chauraya vanhu 21 chete muHarare chete. Vati haisisiri nguva yekuti vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sekorera netyphoid izvo zvinonzi neveutano zviri kubata vanhu vakawanda muguta kunyanya mumisha yeGlenview, Budiriro pamwe neGlenora. Vakurudzirawo masangano ekunzi akaita seUnited Nations kuti abatsire Zimbabwe mukurwisana nekorera.
Hurumende tisusu pari zvino munoona kuti hurumende kunoku inenge ichitungamirirwa nelocal government. Kwatinova tinotungamirira tisu tiri kuita zvakawanda zvikuru, asiwo kune central government inofanira kututsira. Ndo patikuona kuti ipapo pane kunonoka uye pane kakuneta kekukurumidza nekuchimbidza kuvapo. Toda kuonawo ichiuya nemaresources kopta nechimbi-chimbi kuitira kuti dambudziko renyika ringe richigadzirwa. Hapangodi kuti ritumwe kumwewo zvichiva nekusarudza nokuti upenyu hausi hwebato, upenyu ndehwemunhu wese. Saka tinotarisira kuti pave nekuchimbidza kwekutumwa kwendege kana kutumwa kwemotokari kana kutumwa kwemari kana kutumwa kwezvese zvingabatsira kusanganisira chikafu kana chese chingadikwa nehurumende. Kungoti hatisati yedu tagadzwawo kutinge tichiita basa rakadai, detiri sinotovapo takagadzwa semagadzirwo akaitwa zvati kumbopokana asati kupinda zvematongerwo enyika. Dei tatopedza kare kunge tava kunoku takatoona dambudziko rigadziriswa.
Mukuru anoona nezvekutakurwa kwemarara mukanzuro yeHarare, amai Patricia Mukudu, vakurudzira kuti veruzhinji vasarasire marara pose pose uye kuti vasachengete marara mudzimba. Amai Mukudu vatiwo chimwe chiri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera ichi ndechekuti vanhu vanorarama nekutengesa vari kutengesa hove munzvimbo dzisina kushambidzika, izvo zvave kuita kuti vanenge vadya hove idzi vabatirewo chirwere chekorera.
Isusu tiri kuti veruzhinji handiti ngavaende kukanzuro riri padhuze nawo vonopuhwa pekutengesera panotenderwa. Muno muGlenview muchaita dambudziko rekuti vanhu vanonohodha fishi dzavo voya vachitengesera panzvimbo dzisingatenderwi zvisiri pamutemo.
Mumwe mukoti pachipatara cheGlenview Polyclinic, Muzvare Chidombizi, vati vanhu vazhinji vari kurapwa pachipatara chavo vari kupiwa mishonga kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vasiri kubvumwa nemishonga. Vakurudzira vanhu vanenge varwara kuti vamhanyire kuchipatara nekukasika kuti vasarasikirwe neupenyu.
Tinenge pane mishonga kunyange vanenge vanyorerwa mishonga tinenge tichivapa mishonga dzachona kana vari vanhu vakuru tichivapa mapiritsi kana vari vana tichivapa suspension.
Zvichakadai mumwe mugari wemuGlenview vaAlec Muzekenyi vati chirwere chekorera charamba chakapfunya chisero munzvimbo iyi sezvo kanzuru isiri kugadzirisa pombi dzinotakura tsvina kana kuti masuweji paine nguva. VaMuzekenyi vati havachaziva zvekuita sezvo vachiti imba yavo pamwe nedzimwe dzakavakomberedza dzakajenga masuweji.
Mvura yari kuita inzi pakakolapsa here, pane mapipe akakolapsa kusero, saka main wire yacho vanga vakaisa pamba instead yekuti vaise kurodhu. So that's why like mamain wire awa mintu akazivi vakanga vakamaisa sei pekutanga, saka masuweji acho ese anenge achingowandira mumba imomo.
Mumwe mugari wemuGlenview makare amai Letwin Nyamayaro avo vane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muGlenview makare vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvese munzvimbo yavanogara vachiti vave kutyira kuti vana vakawanda vachafa mushure mekutapurirana chirwere chekorera pamwe netyphoid.
Zvikoro zvese ngazvivhagwe pari zvino nekuti hapana kana chakachena muzvikoro macho. Vana vari kumwa mvura, vari kumwa mvura dzemumatoilets. Vabereki tinenge tisiko, matichezi hakwanisi kumonita vana ivavo kana vari mumaclasses.
Meya wechitungwiza vaGift tichaona tsverere vaudza vatori venhau kuti mudhorobha mavo chirwere chekorera chapindawo uye vari kufungidzira kuti vanhu gumi nevaviri vari kurwara nechirwere ichi asi vaviri chete ndivo vari kunyatsozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Mukuru wesangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza and Manyame Residents Association vaMavela Skumalo vanoti dambudziko remvura mudhorobha ravo ndiro ringave riri kukonzera chirwere chekorera ichi. VaKumalo vari kukurudzirawo kuti vanorarama nekutengesa vatengesere munzvimbo dzine zvimbuzi uye zvine mvura.
Naizvozvi izvi hakuna mvura mumatepu edu, marara haasi kutakurwa panguva dzakafanira. Zvakarowo kuno kunana St Mary's tichiri kuwanawo kuputika kwemasuweji. Saka ndozvinhu zvatiri kutanga kukurudzirawo kanzuro yedu kuti igadzirise. Macommunities ngaawane mvura yematepu yakachena kwenguva dziri dzose. Marara ngaatakurwe nguva dziripo. Zvakarewo masuwa anenge abesta ngaagadzirwewo nekukasika.
Chirwere chekorera chakambouraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika makore mashoma apfuura uye bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana pose pavari kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mukuru muofisi yemutungamiri weBelarus vaVictor Shaiman vanoti mutungamiri wenyika yavo vaAlexander Lukashenko vari kukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vashanyire nyika yavo. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa navaShaiman navaMnangagwa nezuro muHarare. Belarus neZimbabwe dzine zvibvumirano zveupfumi kubva kumazuva eutungamiriri wavaRobert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimiririra vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo mafungiro avo.
Munoda kuti imimi munge muri ini munokohwa pakuru. Saka inotoona sokuti idzi nzira dzokuti vatungamiri vedu vangowanawo vamwe vanhu vava vanongoitawo mabhizinesi atingatozombozivi rinofamba sei. Saka ngakuite kudyidzana nenyika dzatinoziva kuti dzine masimbiro atinoti isusu muchirungu comparative advantage. Haikuna kuti ukavhunza munhu kuti Belarus not even kukoreja ukaenda kuyunivhesitiko zvino so ukavhunza student asiri weiwe geographer isusu kuti Belarus hazivi chiri kupi. Saka hazvitibatsiri izvozvo, hapana zvinobatsira.
Saka ihwo ukama hweBelarus neZimbabwe hwakakosherei kumhuri yeZimbabwe?
Zvinhu zvandanditirora kuti nini, ukaona tumwe tunyika twatisingazivi kuti tichingotaura pane ivo vatunyika kwacho pane zvavari kukohwa kwatiri. Nekuti zveshuwa kana tichida kuti tisimudzire varimi vedu zviri nani kuti toenda kunyika dzavana France kwatinonotora mapati eRenalds kana kuti kuAmerica kunoona John Deere tichitoassembla munomu vanhu vachitopiwa mabasa. Zvino kana tichizoudza kukwikwidzana nenyika isingatombozikamwi, handifungi nokuti hapana chati tachinja. Atiti takawanda michina yakawanda yemakombaini harvester matarakita kubva kuBrazil nanhasi tingotaura nezvizhara.
Idzo nyika dzakaita sana Belarus idzi mukudyidzana kwadzo neZimbabwe zviri kuendesa kumberi here donzo remutungamiri wenyika reZimbabwe is open for business.
Tingangotiko zvino kutakati zuva risati rabuda nekuti sevanhu vakatangawo kutaura nezvazvo mwedzi mishoma yadarika. Hazvitati zvaratidza kuti kutyidzana kwacho nokuvhurika kwebusiness kunonzi open for business pane zvinobatsira.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vari kukoka mabishop makuru pasi rose kuti auye kumusangano uchaitwa muna kukadzi gore rinouya kuitira kuti vazive huipi huri kuitwa kune vechidiki pamwe nekuvharidzirwa kuri kuitwa uori uhu nevakuru vakuru vechechi iyi pasi rose. Vakuru vakuru veCatholic Church vachasangana naPope Francis kubva musi wakukadzi 21 kusvika musi wakukadzi 24. Bazi rezveutano muDemocratic Republic of Congo pamwe neWorld Health Organization vari kuwedzera mabasa avo mukurwisa chirwere cheEbola muguta reButembo, uko kune vanhu vanosvika makumi masere nevashanu vanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi. Sweden nhasi yaparura chirongwa chemamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu zvemadhora. Mari iyi ichashandiswa kubatsira makambani madiki kuwanisa vanhu vekumaruwa mhando dzemoto dzakaita semagetsi anobva kuzuva kuti vakwanise kusimudzira mabasa avo. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi muHarare, mukuru weSwedish International Development Agency muZimbabwe, Amai Mette Sunagren, vati vari kutsigira chirongwa ichi mushure mokuona kuti vanhu vakawanda munyika havana magetsi uye vanoshandisa parafini, huni nedzimwe mhando dzemoto dzinosvibisa mamiriro ekunze. Vati chirongwa ichi chichaita kuti vanhu ava vakwanise kushandisa mhando dzemoto dzakachena dzakaita sezuva nezvimwe, izvo vati hazvikanganisi mamiriro mamiriro ekunze. Vati wakushandisa magetsi anobva muzuva kunobatsirawo vana vechikoro kuverenga usiku pamwe nevanhuwo zvavo kuita mamwe mabasa avo ebudiriro vachishandisa magetsi ane mutengo uri pasi. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvemhando dzemoto dzisingasvibise pamwe nekuchengetedzwa kwadzo vaBarnabas Mangwende vati chirongwa ichi chakanaka chose sezvo chiri kuuya apo hurumende iri kutokurudzira vanhu kushandisa mhando dzemoto dzisingasvibise mamiriro ekunze. Vatiwo hurumende ichatsigira makambani anowanisa vanhu vekumaruwa mhando dzemoto dzakadaro sachigaro weRenewal Energy Association of Zimbabwe kana kuti RIAS vaIsaya Nyakusendwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa chaparurwa nhasi.
Vari kuda kutibatsira kuti tinge tichiwana mari isina mutengo right kuti inge ichikwanisa kuti mabhizimisi edu aite zvinhu zvinoita kuti vanhu vakumaruwa vawane zvinhu zvinenge zvine atinoti pachirungu mawarandi zvinenge zvine vanhu vanokwanisa kuti kana chafa vange vachigadzira.
Vati chirongwa ichi chichabatsira vanhu vekumaruwa sezvo vanenge vave kukwanisa kuita mabasa akawanda ebudiriro.
Ichabatsira mabhizimisi emuno muZimbabwe kuti akwanise kuti atengesere vazhinji vedu veZimbabwe vari mumaroa zvinhu zvakaita zvinoita kuti vawane chiedza zvinhu zvinokwanisa kuti vakwanise wana pundutso zvakafanana nemapump kurima kuita mairrigations zvinhu zvakafanana nekuti vange vachiita chirongwa chekuti vange vachiita zvinhu zvinopindutsa upenyu hwavo.
Vamwe vafarira chirongwa ichi mukuru wekambani Oxygen Energy vasimbarashe muriro avo vaudza Studio 7 kuti chinoita kuti vawane mari zvisinganetsese kumabhanga.
Saka this is actually very timely because from our experience usati waenda kumabhanga kunokumira mari you'll have to ask you have a detailed feasibility who's going to do your contracts do you have the money to inject as equity.
Chirongwa ichi chinodaidzwa kuti Renewable Energy Adaptation to Climate Sub-Saharan Africa chiri kuitwa pasi pesangano reAfrican Enterprise Challenge Fund. Chirongwa ichi chakatoparurwa kuBurkina Faso chichaparurwa kuMozambique svondo rinouya uye chichaitwawo kuEthiopia, Kenya, Malawi, Liberia, Mali, Sudan neSomalia. Pachashandiswa mamiriyoni makumi matanhatu nematatu emadhora munyika pfumbamwe idzi. Kambani inoda mari pasi pechirongwa ichi inofanira kunge ichiita mabasa ekuwanisa vanhu vekumaruwa magetsi anobva muzuva kana kugadzira zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vekumaruwa zvisingasvibise kana kuvhiringa mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Masangano maviri emuAmerica anoti reInternational Republican Institute nere National Democratic Institute ayo akangorora sarudzo dzemuZimbabwe aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti Zimbabwe haisati yagadzira hwaro hwekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Nekuda kweizvi masangano aya anoti remangwana renyaya yeutongo hwejekerere munyika harina kujeka uye nyika dzekunze dzinofanira kuramba dzakaisa maziso adzo paZimbabwe kuitira kuona kuti zvido zvevanhu zvekuita sarudzo dzakachena zvazadzisikiswa. Masangano maviri aya akatuma chimwe chikwata kuZimbabwe pakapera sarudzo change chiri munyika kubva musi wa4 gunyana kusvika musi wa8 gunyana. Chikwata ichi chaitungamirirwa nevaive vanyori muhurumende yeAmerica vanotarisa nezveAfrica kana kuti US Assistant Secretaries of State for African Affairs vaJohnny Carson naMai Constance Newman vaimbovawo mushandi mukuru mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Masangano aya anoti kunyangwe hazvo sarudzo dzakaitwa murunyararo pane zvimwe zvaiitwa kusanganisira kusava nechivimbo neZimbabwe Electoral Commission kupindira musarudzo kwemadzishe kurerekera divi rimwe chete kwenhepfenuro nemapepanhau ehurumende kushandisa zvekudya kutsvaka mavhoti nezvimwe. Nyaya yemauto yekupfura vanhu uye kusungwa-sungwa kuri kuitwa nhengo dzeMDC Alliance pakapera sarudzo kuri kushorwa zvikuru neIRI neNDI. Masangano aya anoti zvakawanda zvinoda kugadziriswa kusanganisira kuvandudza ZEC, kugadzira waro wekuti madzimai apindewo mune zvematongerwo enyika asingatyi. Matare anoti ave akasunungukawo achitema asina divi raakarerekera, uye mauto asapindira munyaya dzezvematongerwo enyika uye munyaya dzezveupfumi. Masangano aya ati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kubatana kuti vaumbe nyika yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge kuti tinzwewo mafungiro avo.
Manzvisiro andiri kuita nyaya dzavari kubuditsa pachena ndizvo chaizvo zviri kuitika muZimbabwe. Dambudziko guru ratinaro vaZulu kutanga nekutanga idambudziko rekuti yatingati electoral system yedu muno muZimbabwe yakanyanya pachirungu yayatinoti winner takes all, kana kuti zero sum game. Naizvozvo zvinoita kuti pese panoitwa sarudzo nyika isare yakapatsanuka pane kunge yakabatana, nenhau yekuti uyo ane zenge achinzi ndiye ahwina anobva atora masimba obva atanga kumhanya nemasimba yayo nechitanda icho chokuitira sekuita sekuti iye nevanhu vanomutsigira ndo vega vari munyika. Mukatarisa maitikiro akaita sarudzo nekuzenge kuchendwa kumatare kuconstitutional court nemafungiro anoitawo vamwe mafambisirwo akaitwa nyaya neconstitutional court, tikatarisa zvakare nezvainge zvagara zvitobuda kunyanyanya pasarudzo dzemutungamiri wenyika apo taiona ZEC ichichinja chinja ichisandura sandura manhamba kana mafiga avaiti vamunangagwa vanga vahwina nawo, izvozvo zvinopa chimiro chisina kunyatsotwasuka nekuti nyaya dzesarudzo kunyanya kana muchiti munhu anohwina anofanira kuita 50% nevhoti rimwe chete kupfuura 50%, unofanira kutova pachirungu yatinoti accurate.
Asi izvi zvingakwanise kugadziriswa here pasati paitwa sarudzo dzinotevera?
Handi system inoita sarudzo yedu, asi kuti vanhu pave nedambudziko vamwe vanenge vaone chokwadi nekuti nyangwe mukaita mushina wakanaka sei, nyangwe ukaita bhazi rakanaka sei, bhazi rakanaka rine mazhira akaisvonaka sei, kana mutyairi waro achinga ari munhu wekuti akaribata kudai akariti hatu pachinhambo chekurinangisa muzhira anorinangisa mudondo, bhazi iroro harina zvaringabatsira. Saka ndinoona kekuti vanhu vasvika panguva yekuti dai vanhu vambotererwo pambonzi, asi vabati vematomu vamwe vanenge vachinzi vanhu havasina vimbo navo mune zvezeki zvovo, kusingamboitiki vanhu, kusingambovandudzwi zvinhu kuyakuya, kunogona kunge ndo kwavaone nyaya.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Katerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa che Live Talk na 8 PM, tiri kutarisa zvinotarisa dambudziko rechirwere chekorera. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chirwere chekorera chinouraya vanhu makumi maviri nemumwe uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemakumi matanhatu vachibatwa nechirwere ichi. Mutungamiri weMDC vachamisa vanoshanyira musha weGlenview muHarare uko kwapfunya chisero chirwere chekorera. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.